chokusanga ndinobvumirana nawo chose uye kuti munodziva nekuti havasiwo vega vatanga kutaura nyaya iyoyi. Tinotenda zvikuru kuti kereke chikamu chayo chakwanisa kuburiswawo pachena zvinhu zvakaburiswa nemasangano mazhinji akauya kuongorora sarudzo iyoyi. Saka zvavari kutaura mugwaro iroro zvinosimbisa zvatagaroziva kuti hurumende yava Mnangagwa havana kukwanisa kuzvichenura uye kuti vagone kuzvipruvha sekuvimbisa kwavakaita pavakatora masimba. Maelections edu haana kumira zvakanaka, haana kufamba zvakanaka right kubva pafree election.
Tiri kuona zvimwe zvavari kuburitsa zvavazivisa kuti vakaona sekunge zvisina kufambisa sarudzo zvakanaka. Zvingakonzera here kuti munyika munge muchinzi muitwe sarudzo itsva kana kuti zvinhu zvichigadziriswe kuitira sarudzo dzichatevera?
Zvinhu izvozvo vajonga, chazvinonetsa kuti tingozvigloss over nechiti tizozviona kumanext elections. Zvinokurudzira culture yatinoti muchirungu yeimpunity nokuti zvinhu zvinotadza kufamba zvakanaka. Tozvitsiya zvakadaro kuti tigoti next time ngatichiita zvakanaka. Ndinofunga kuti pane sarudzo dzakawanda dzakanzwawo kuti tinoiva kuti next time, asi next time hapana chinoitika. Saka ndinofunga kuti nyaya iyi ngaikokorodze mazimbabweans ese pamwe chete. Ndomukana wekurukura vanhu votonongura nyaya kusvika pokupedzisira issues. Ndo kuti tichiona kuti poitwa maelections manyowani here kana kuti tozozviona nguva inoteera. Asi ndofunga kuti ngatitakurukura nyaya iyi in the shortest time possible tidile nayo. For example, tinofunga kuti tinofanira kukasa kubvumirana izvezvi nechekuti ZEC inetand form kaitwe disbanded. Ndoti chokutanga ichicho because ZEC chikamu chezano. Saka hazvibviri kuti tizoti isusu maelections tinozoaona next time, asi anwa zvekare nesangano rakuaa izvozvo.